chinjekutanga chamunozva ndechekuti vamobile committee vakaenda pamedia center last year vakaita press conference vakatenderedzwa nevamwe vanhu vekumapato akasiyana vakapiwa vakufoma inonzi United Movement for Democratic Change. Sazvinoreva ukadaro mubato reMDC nemubumbi remutemo zvinoreva kuti vatozvidzinga wega mupati. Saka hakuna hearing inoitwa yekudzinga nekuti vatozvidzinga wasarudza iye kuti unge uchienda uchibuda mubato. Ndochinjekutanga chamunofanira kuziva. Toba tabva izvozvo. Tichienda kumaelections vakomiti mangu vatombobuda kuti mubato vachinojoina Chapman vachiita senator kuMidland. Saka takavatanga vasiya vakadaro vakomiti kuti hatifunini navo. But tazofamba majeni zvavakomiti vakufamba vachizvidiclare wega kunze kwemutemo. Vaona kuti izvo maadventures avo isa vari kuita hapana munhu ari kuvatora siriya. Saka vakufamba vachisvibisa zita redu vachishandisa zita redu but hazvibvumidzwi. Vakomiti tinotovada patinoda vanhu nekuti hatisiki vanhu. Hakuna munhu watinovenga. Tinongota musangano kuti ukure asi zviri kunze kwemutemo kuti vakomishona declare president outside of congress saka tiri kuti vakomishona vanoda kudzoka mubato vanodzoka zvakanaka vanonyora tsamba yavo toitambira tatambira tsamba yavo toigarira pasi vakomishona vanopiwa inonzi provisional membership irimo muMDC constitution
vakomishi vari kutiwo zviri kuitwa navamonzora nebato reMDC kana nevamwe mubato iroro zviri kuratidza kuti muri kushandiswa nevamwe vanhu kuti munge muchiparadza opposition munoti
havarambidzwa vakomiti kuti vafome political party yavo ine zita ravo yavanoda kuti vange vachitora vanhu vese vanofunga kuti vari kurasiswa neMDC hativarambidziswa chatiri kuramba ndechekuti vanoda kudzoka mupati vachipomera nekuti isu hatipeni kuvaopoza asi ivo vanenge vaaponi kuopoza isusu zvavakutaura zvese zvazvina kana umboo ngavataure chinhu chimwe chete chavanotaura kuti isu tikushandiswa